This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 29, 2014. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hatinganyanyozvitarisa, takanyanyonangisa ukama huri pakati peZimbabwe neEuropean Union, nekuti muchaona kuti dhamu iri haribetseri Zimbabwe chete, rinobatsirawo veZambia.
European Union yobatsira nemari yekugadzira mudhuri wedhamu reKariba.
Aiwa, zvakafamba zvakanaka sirei. Ndine symposium ikoko yerice production yakatoka kwemazuva mana. Ndinoona kuti yakafamba zvakanaka, yakafambwa nevanhu vakauya kuzotora nguva yekunge vari ipapo.
Varimi vakawanda kumatebeland vanonzi vari kunetsekana nenyaya yemusika wembudzi.
Nyaya dzakanetsa dzakanga dziri nyaya dzemakontrakti. Vakuru vematimu vakanga vasina kupedza kubhadhara mari dzemakontrakti.
Vamwe vatambi venhabvu muPremier Soccer League vonetsekana nezvibvumirano zvavo kana kuti macontracts nevaridzi vezvikwata zvenhabvu zvavanotambira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union wazivisa kuti uchapa Zimbabwe neZambia mari inosvika zana remamiriyoni emadhora mukubatsira kugadzira mudhuri wedhamu reKariba uyo unonzi unogona kuyeredzwa nemvura sezvo usisina kusimba. Mari iri kudiwa inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu. Mudhuri uyu ukadonha unogona kuvhiringidza magariro evanhu vanosvika mamiriyoni maviri nemazana mashanu. Vanomirira EU muZambia vaGeozevio vanoti EU iri kuzobatsira nemari iyi. Bhanga reAfrican Development Bank rinotiwo riri mubishi kutsvaga mari inosvika mamiriyoni manomwe nemasere mukubatsira kugadzira mudhuri weKariba. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Hatinganyanyozvitarisa, takanyanyonangisa ukama huri pakati peZimbabwe neEuropean Union, nekuti muchaona kuti dhamu iri haribetseri Zimbabwe chete, rinobatsirawo veZambia. Saka kuti tinyatsotarisisa nyaya iyi tichingoti iri pakati peEuropean Union neZimbabwe, zvinogona kunge zvisina chokwadi chakanyanyozarisisa. Hongu kwava nematanho kuti ukama pakati peEuropean Union neZimbabwe hugadziriswe, asi hapasi panyanya kuva nokuwirirana. Saka apa kuti titi zvaitikwa Zimbabwe hatingadaro, nokuti kune Zambiyawo inoshandisa Kariba Dam. Ndi ukama hweZambia neEuropean Union hauna kuipa zvakaitwa kweZimbabwe neEuropean Union.
Iro dhamu iri rakakosha zvakadii vaMudzengi?
Dhamu iri rakakosha kando pane gwenya remagetsi muno muZimbabwe. Ndo zvakanyanya kukoshera dhamu iri kuti ndo kune gwenya redu guru remagetsi, uyewo gwenya iroro rinoshandiswawo kuZambia.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
Mutezeri wegurugota rezvekurima vapadijanda vanoti vachaenda kumatunhu ose enyika zvikuru kumateberland vachinotaura nenyaya dzekuti varimi vachengete zvipfuyo. Pane dambudzikowo rekufa kwemombe nezvirwere zvakasiyana-siyana munzvimbo dzakaita seMashonaland Central, Mashonaland West pamwe nekumateberland South. Vhiki rino vazhanda vainge vari kugwanda. Tavabata kuti tinzwe zvizere.
Aiwa, zvakafamba zvakanaka sereki. Takanga tine symposium ikoko yelife production yakatika kwemazuva mana. Ndinoona kuti yakafamba zvakanaka, yakafurwa nevanhu vakauya kuzotora nguva yekunge vari ipapo nekuzofamba kwatakaita tichienda kumisha yevanhu tichinoona zvavari kuita. Zvinhu zvakatifadza zvikuru.
Makashanyira nzvimbo dzipi apo?
Takanga tiri kugwanda zvikuru, kugwanda. Ndobva taenda kumaresevha ekugwanda ikoko. Saka ano takanoona zviriko ndikuya futi zvinotibatsira kuti nechitaura nevanhu. Saka vanhu vakauya kuzombezha muzi wanga vakawanda mafamasi nemamama vanhuwo maNGO zvakareko. Saka zvakati takaona kunge zvakafamba zvakanaka.
Mungatiudza kuti imiwo segurukota zvii zvamakadzidzawo kubva kune zvamuri kunzwa zvaitaurwa nevanhu?
Zvikuru chandakabata kugwanda inyaya yekuti kune mbudzi dzakawanda chaizvo, asi hakuna formal market yekuti kana vanhu vada kutengesa mbudzi vanodzitengesa papi, kunani, nenguvai. Saka ndikuona zvimwe zvinhu zvada kuti tiatendeto izvozvo.
Mutedzeri wegurukota rezvekurima vapadijanda vari parunare muHarare.
Zvicha rangu ndinonzi Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor, makateerera kustudio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti chimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, chirongwa chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muri kuchipiwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Michelle Chikanda, avo vakatanga boka ravo rinonzi She Means Business, iro rinounganidza vana muzvina business vechidzimai vanoda kuita zvebasa remaoko. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Studio 7 muzvare Chikanda.
Tinokuchingamidzai.
Muzvare Chikanda, tinoona kuti imi makatanga boka rinonzi She Means Business, iro rinowanikwa padandemutande reFacebook. Boka iri rinoita nezvei?
Boka redu rakatanga muna 2012 muna September. Boka redu zvarinoita nezvaronde izvi, tine madzimai aripo, rakangosununguka kuti ringova nemadzimai chete. Ungave uri mukadzi ari kuda kupindawo mubhizimusi rako wega, kana kuti uri mukadzi ari kutotsvagawo zvinhu zvekutenga, kana ari kutsvagawo zvokuita nemari yake yaanayo, ndo patinoti tinopanana mazano ipapo ekutaura kuti ungaitei semudzimai kuti uzvisimudzire.
Mungati imi pane madzimai mangani ari muboka irori?
Pari zvino pagrupu paratinaro tine madzimai 2500.
Zvii zvamungati imi madzimai ari kunyanya kutsvaga paboka renyu irori?
Chandiri kuona chiri kunyanya kutsvagwa nemadzimai ndechekuti chavangaite chii chimwe kunze kwekuenda kumabasa kuti vazvibatsire kuti vararame mukati menyika. Saka kana vachiuya apa vanenge vachionawo zviri kuita vamwe, ndodza munhu achiona ari kuZimbabwe kana kuti ari kusouth Africa kana kuti ari kuUK kana kuti kuAmerica, asi anenge achitodzidzawo kana even ari kuAmerica anenge achitoonawo kuti kuZimbabwe chakati ndo chiri kuitwawo nevamwe. Saka ndikaitawo ichocho ndiri kuno kuAmerica zvinogona kutondifambirawo ndikazodzokawo kana kumusha. Saka vari kutsvaga kudzidza kuti chii chiri kuita kuti vanhu vararame chisiri kuenda kubasa.
Tinoona kuti muri kuronga
mabiko ekuti imimi wanikwe muchipemberera boka renyu iri zvii chaizvo zvamuchange muchiita nasi
okay nasi tichange tichisangana kuchivembera bila kuwaterfalls zvatinenge tichiita nasi ndezvekuti tiri kupemberera madzimai anga achishanda muna 2018 ipo paboka redu vatanga tichiona kuti vanhu vari kukura mumabhizimusi avo and then pachazenge pane vakadzi vashanu vachapiwa maawards pachazobuda ipo our number one business woman of the year of 2018
mabasa api amuri kuona ari kuitwa nemamwe madzimai ari paboka renyu iri ari kunyanya kurandudzira upenyu hwavo imomo munyika
mabasa ari kuitwa nevari kumusha mazhinji ndingati kutarisa gore rimwe ratabva kubuda muna 2013 vazhinji vatanga farming yemapotatoes emasaga ndozvakanyanya zvikuru zvavari kunyanyosimudzirana vamwe vachitodzidzisana pachavo kuti vorima sei mbatatisi dzemasaga huku but ndingati vazhinji vari kuratidza interest in farming zvekuti takabva tatotanga rimwe boka rinonzi SMB Farmers Club nekuti vazhinji vari kuratidza chido nekuda kushanda mumaminda
zviri nyore here kuti avo vanenge vatanga mabhizimisi avo tichiona kuoma kwakaita zvinhu munyika pari zvino vari madzimai kuti vawanikwe vachitengesa zvirimwa zvavo sekutaura kwamaita kuti mbatata ndo dzanga dziri dzimwe zvimwe zvirimwa zvanga zviri kunyanyorimwa nemadzimai
zviri kuratidza kuti zviri nyore munhu ukangoisa chido chako mune zvauri kuita ukangoshanda nesimba ukaonawo maketi yako zvinhu zvako zvinoendeka
pane zviminga mpinyi zviri kunzi nemadzimai vari kusangana nazvo here munyaya idzodzi dzekuedza kurandudzira upenyu hwavo vachiita mabhizimisi emaoko
zviri kunyanyoonetsa madzimai akawanda inyaya yecapital yekuti vaonewo mari yekubata yekutanga kuti ungatange nechii kuti ukwanise kuita bhizimusi rako
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Michel Chikanda avo vakatanga ivo boka ravo rinonzi She Means Business iro riri padandemutande refacebook rinoedza kusimudzira mabasa anoitwa nemadzimai emaoko
tinokutendai
avo vanga vari muzvare Michel Chikanda vanga vachitaura nesu pamusoro pemabasa ari kuitwa nemadzimai munyika chirongwa chanhasi machipiwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandembiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chenyu umo tinotaura zviri kuitika muupenyu hwedu mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandembiri ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nebazi rezvemadzimai pamwe nesangano repadare enkundleni ekuedza kudzidzisa vanhurume kuipa kwekushungurudzwa kwevanhukadzi muhurukuro yedu tabata sachigaro wepadare vajona gokova tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vagokova
maita vajonga kandimiri tiri kuinda madistricts anoita 20 uko kwatiri kuunganidza varume tichishanda neministry of women's affairs gender and community development tichitaura nyaya yekuti varume togona kuvaunganidza sei kuti vatange kushanda pamusoro pekupedza mhirizhonga mudzimba inonzi gender based violence vatange kushandawo pamusoro pekutarisa nyaya dzeHIV and AIDS kuti dzopera sei saka iyi campaign yatiri kudevelopa inongosanganisira varume chete saka sepadare takadeedzwa neministry kuti tibatsire kuita campaign iyoyi nevarume saka ikozvezvi tichiri pastage yekuvatraina vatiri kuti mamale advocates kana tavatraina ivo tovatarisira kuti vachaendawo munharaunda dzavo mareseva mavanogara vachitanga kutaura nevarume pamusoro pekuti topedza sei mirishonga dzimba iri kukura iyi topedza sei ubinya huri kuitwa namababa kuvana vavo vana sekuru kuvazukuru vavo vasikana havatova dambudziko riri kunetsa tofara kuti tichitawana pekutangira panyaya yacho nekuti tikarega ikadaiso kwatiri kuenda uku roo yevarume munyika inenge yakutonesa varume vanofanira kuprovhaidha security kuvana vavari kubata chibharo
mabata matunhu akawanda zvakadii muchirongwa chenyichi
tiri vepadare tine matimu akawanda ari kutenderera taakuda kusvika pamagumo ekuti tapedza madistricts anokwana kuita 20 munyika yese inini ndandiri kutendera kuenda kumadistricts akawanda mash east nau tava kubanda Chimboita nyaya imwe cheteyo, but varume vese vati kutaura navo vari kuratidza kuda nekufarira chirongwa chatiri kuita, zvekuti tinovimba kuti patichapedza phase one iyoyi tinenge taane varume vakazvipira kuti vatange kutaura nevamwe varume kuti topedza dambudziko irori sei. Nekuti tikuti kana zviri kuitika mbamako zvichiitika panext door, unofanira kuva munhu anoshushikana pamusoro pazvo. Haikuona kuti zviri kuita panext door saka hazvinei neni, but tichikuwana varume vari kutanga kuti ah, tanga tiri kupingwa sei zvichiitika izvi. Saka tinofara nekubudirira kwatiri kuita paurongwa hwacho.
Pane nyayawo vagokwa yekuti veukama vanogona kuti zvino mukamangarira ningi hatizokwanisa kunge tichigarisana zvakanaka, sezvo zvaitika mumba madii kuti zvitsvairirwe seri kwegoni. Vari kuitambira sei nyaya yekuti vachitanga kubuda pachena?
Tiri kutozvinzwa matiri kusangana nevarume vachitaura zviri kuitika munharaunda dzavo kuti ndo zviri kuitika. Titori nenyaya yakabuda yebaba vakabata muramu wavo Chibaro mwana asati asvitsa zera. Saka mukoma wacho wemwana iyeye akuti kune mwana wakazvitaurire kumapurisa uda kundirambisa nemurume wangu. Saka inobva yanesa nyaya yacho kana yadaro iyi, but isisu tiri pakuti varume ngatimobhilize anei tione kuti tinochallenja murume ane ubhinya nenzira iti.
Mati muri kushanda nebazi rezvemadzimai, zvii zvimwewo zvavari kuti vari kutarisana nazvo muvanhurume umu?
Ii programu ichangotanga, ivo veministry yewomen's affairs, gender necommunity development vari kukurudzira zvikuru kuti varume vapinde muchirongwa chakadai so. Vari kukurudzira zvikuru kuti pave nevarume munharaunda vanotoungana vachigara vachitaura nenyaya idzodzidzi kuti topedza sei uganda mauripo.
Aiva vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai vagoko vane kuwana nguva yekutaura nesu pastudio 7. Onekai zvenyu vateereri.
Maita vateereri, tinotenda nekuteerera kwenyu, tinotenda vajonga kandimiri.
Manga vakateerera kubva kuna Sachigaro wesangano repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo, munyori mukuru wesangano reFootballers Association of Zimbabwe vapo Gundani vanoti pane nyaya dziri kunetsa vatambi mwaka wenhabvu wegore rino usati watanga, zvikuru pazvibvumirano zvavainazvo nemakirabhu avanotambira kana kuti macontracts. Tabata vaGundani kuti tinzwe zvizhinji.
Pari zvino timu dzakawanda dzemuZimbabwe vakapedza kuita magwaro emaplayers akutamba gore rino ra2014, asi vachigadzirisa magwaro avo kudaro pakave nenyaya dzachavapo pakati pematimu aitambirwa nemaplayers vanove mamembers vedu netimu dzachona. Nyaya dzakanetsa dzakanga dziri nyaya dzemacontracts. Vakuru vematimu vakanga vasina kupedza kubhadhara mari dzemacontracts dzemaplayers. Kozoyawo vamwewo vakazopa matsamba ekudimbura kana kuti ndoti muchirungu kutemeleta macontracts kwatsara mazuva maviri kana matatu kuti season registration ichipera. Zvinove izvo zvakaita kuti maplayers yavo kana kuti vatambi ivavo vatadze kuenda kunowana dzimwe timu dzingavape mabasa.
Mungakwanisa here kudoma vamwe vatambi vashoma vakange vachisangana nedambudziko iri?
Pari zvino handisati ndava kukwanisa kuti ndidome mazita avo nokuda kwokuti nyaya iyi chiri kuizeya.
Munyori mukuru musangano reFootballers Association of Zimbabwe vapo Gundani vari parunare muHarare.
Yori Rengoma
sezo nguwa edi apira arigaiti mbotari samsure na uzakare European Union yobazira nemari kugadzira muduriwe damure kariba varimi vanu nzivu nitsikana ni msika wembuzi tashuka kumagumwe chirongwa chedu anoko negene mfaro ndinuenyu Blessing Zulu ndokuse emina keeps to be.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, March 29th, 2014. You are listening to Studio